nyaya dze zvevanora ramane urema vanga vachiti havasinyatso kuwana batiro kwakwana nguva ino ye-lockdown. Bati regai ndingotaura ndichiti ndofunga tave nemakore maviri nawo tave nedepartment rinotarisa zvinokodzerwa kunzi zviveko kuvanhu vanorarama neurema uye kutarisa zvinoonesa zvavanosangana nazvo riri muministry yepublic service labour yesocial welfare.
Takatoisa director ipapo.
Director uyu anonzi Dr. Peter ndiye aita kuti bazi iroro nezvarinoita zvionekare muZimbabwe zvakanyanya.
Zvirongwa zvipi zvavanoita zvinobatsira vakaremara?
Mwedzi nemwedzi vanenge vakaine maprograms avanenge vainawo avanenge vachiita vachidzidzisa vanhu vatove nemamaTV programs zvakare avanoita kuti vanhu vazive kodzero dzavo sevanhu vanorarama neurema uye kuti vazive maprograms anoitwa nehurumende anoenderana nekusimudzira upenyu hwavo. Vanoshanda zvakare vakabatana neofisi yaHonorable Mandinga vanove special advisor kuna His Excellency the President panyaya dzevanhu vanorarama neurema.
Ko, panguva ino yelockdown rubatsiro rupi ruri kuwana ivo vakaremara?
Panguva yelockdown vanhu vese vakaafektwa nekurasikirwa neraramo vakaiswa pachirongwa chataiti COVID-19 response to loss of income. Takakwanisa kuregista vanhu vanosvika 310,000. Bazi redu iroro rinoona nezvevanorarama neurema raisedza pamwe chete nedepartment resocial development kuregista vanhu vakasiyana siyana. Ndinonyatsoziva ini kuti kune vakawanda vanorarama neurema vakaregiswa pachirongwa ichocho. But pamusoro peizvozvo iro department re-disability affairs rinotungamirirwa naDr. Peter rine mari dzari nadzo dzarinoshambadza kuti vaya vanorarama neurema vanoda kuita zvimasmall projects zveincome generation vanofanira kuuya kuti vakwanise kupiwa mari idzodzo vachitanga masmall projects iyayo. Ndinoziva zvangu kuti panguva yelockdown zvanga zvichinetsa kuti vanhu vatange maprojects asiri maprojects anoitirwa pamba but maprojects ekubuda mumastreets anga achitinetsei. But since kwave nekusununguka kwekuti vanhu vanogona kuita zvinhu zvavanonotengesa kunzeo ndinotokurudzirawo neni kuti dai vakwanisa kuti vaende kumahofisi edu esocial development anowanikwa nyika yese kuti vakwanise kunyoresa kuti vapiwe mari idzodzo zvekuti vabatsirike.
Ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuitawo sebazi zvekubatsira vanorarama neurema?
Kune zvimwe zvaunofanira kuziva jonga nekuti Zimbabwe izive. Takapedza izvozvi kuita inonzi disability policy tikatoiendesa kukabinet ikaapruviwa. Saka tangomirira kuti ilonchwe document rinotarisa maprograms ose anofanira kuitwa kuti vanhu vanorarama neurema varerukirwe neupenyu munyika yeZimbabwe. Ndodazve kuti vanhu vazivire kuti iyo security noise amendment bill redu ranga riri kucabinet committee on legislation rinovimba kuti ratopfuura kucommitii iyoyo nhasi zvichireva kuti vhiki rinouya tava kuripinza kucabinet robva raenda kuparlament. Tiri kugadzirisa kuti act yedu inotarisa zvevanorarama neurema mutemo wedu uenderane neconstitution yeZimbabwe kuitira kuti Zimbabwe government ichisungirwa zvakakwana kuti itarise kodzero neupenyu hwevanhu vanorarama neurema.